Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 14, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare redzimhosva rawana nhasi mutevedzeri watsachigaro weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJob Sikala vasina mhosva. Sangano reWorld Food Program rinoti veruzhinji vanogona kuziya nenzara munzvimbo dzakawanda munyika kana rakashaya mari yairi kuda kuti rikwanise kupa vanhu ava chikafu. Mutungamiri weMDC wekutanga Mushakabvu Morgan Tsvangirai vanorangarirwa nhasi zvichitevera kushaya kwavo makore maviri apfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti hurumende inofanirwa kutara madhora zviuru zvitatu nemazana manomwe semari inotambirwa nemushandi wepasi pamwedzi kukundikana kwayo vashandi vanozopinda migwagwa vachiratidzira. Sangano revashandi iri riri kukurudzirawo kuti hurumende ishandise mari yekusouth africa yerand semari ingangoshandiswa munyika kukundikana kwazvo mari dzevashandi dzowedzerwa. Izvi zvinonzi zvakabuda mumusangano weGeneral Council yesangano iri wakaitwa nemusi wechitatu muHarare. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti pari zvino vashandi vari kunonga svosve nemuromo nepamusana pekuti vashandirwi havasi kuda kukwidza mari dzemihoro yavo ivo vashandi vachiona nhamo nekuti mitengo yezvinhu iri kungokwira zuva nezuva. Zvichiendwa nemapoka emakambani, vashandi vakawanda vari pasi vari kutambira mari dziri kunzi dziri pakati pemadhora mazana manomwe pamwedzi nemari dzingangoendawo kumazana maviri nemakumi matatu. Mwedzi uno hurumende yakatara mari dzevashandi vemudzimba ichiisa mushandi wepasi pamadhora zana nemakumi mashanu nemasere pamwedzi emari yemunyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
General Council tingati reconfirm kana kuti kusimbisa position yayo yokuti nyaya iri munetsa muno muZimbabwe inyaya yecurrency. Asi hurumende kana ichiti vakwanisi kudzokera patange takamira sekutanga pachiti havagoni kuti chitore ine mari inotivakira ingava irandi bekuti ndiyo iri nani, zviri nani kuti mari dzevashandi iwedzerwe. Pane maideas kana kati pfungwa dziripo dzange dzakaiswa ndariro dzokuti vashandi sezvo vakatorerwa mari yavo tingati purchasing power kati kukwanisa kurarama kwavo nekuchinjwa kwemari, tinorestore sei kana kuti kudzorera pavange vari kusati kwachinjiwa mari. Saka vakasimbisa kuti mari dzevashandi ngazidzorere padzange zviri muna August 2018.
Tiri kunzwawo kuti makasunga mumusangano iwoyo kuti mari inofanira kunge ichitambirwa nemushandi wepasi inofanira kunge iri $3,800 pamwedzi. Mungatudza kuti makasvika sei pamari iyi kana chiri chokwadi?
Ichokwadi izvozvo haisirizvo tingati takasunga, asi takati ndiyo proposal tingangoshanda nayo iyo zvino. Iproposal yakauya hurumende ichiedza kuita break the impact kana kuti kuyedza kuyananisa ndiyo proposal yakazouya eministry of finance.
Saka hurumende yakatadza kutambira zvamuri kudai matanho apa hamunozotora
tingati chisungo chekupedzisira pamusangano kuti sezvo hurumende yakaratidza kuti inoda kuconsulta cabinet ngatimbonzwa kuti cabinet ichati kudii nezvazvo kana tripartite negotiating forum isina kugadzirisa gakava iri isisu tisine kodzero redu sevashandi remuconstitution zvekare remulabour act kuti kana zvanesa tinoshandisa masimba edu masimba edu ndokuti tinoramba mavasi
vanga vari munyori mukuru wezctu vajafet moyo vari parunhare muHarare nestudio 7 Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti veruzhinji vanogona kuziya nenzara munzvimbo dzakawanda munyika kana rakashaya mari yariri kuda kuti rikwanise kupa vanhu chikafu. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatoro venhau muHarare nhasi mutevedzeri wemukuru weWFP kana kuti Assistant Executive Director Muzvare Valery Gwaneri avo vanga vachanya munyika vati vanhu vakawanda munyika vakatarisana nenzara yakakomba sezvo mvura isina kunaya zvakanaka mwaka uno kuburikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. Muzvare Gwaneri vati sangano ravo riri kushoterwa nemari inodarika mamiriyoni zana emadhora ekuamerica kuitira kuti rikwanise kupa chikafu vanhu vakatarisana nedambudziko renzara zvikuru sei kumaruwa.
So if we just look at Zimbabwe, our overall requirements for the next 6 months are about $212 million. Within that amount, we have a shortfall of $103 million for our operations over the next 6 months. This includes the needs to...
Kana takatarisa Zimbabwe chete tinoda mari inoita madhora mamiriyoni mazana maviri ane gumi nemaviri pamwedzi mitanhatu iri kutevera. Pamari iyi tiri kushotirwa nemari inoita mamiriyoni zana nematatu kuitira kuti tikwanise kuita basa redu mukati memwedzi mitanhatu iyi. Izvi zvinosanganisira kuwedzera kubatsira vanhu nechikafu pamwe nekuti tisimudzire chirongwa chekuti vanhu vakwanise kubuda mumatambudziko avanawo.
Muzvare Gwaneri vati kunyange WFP iri kubatsira mhuri dzemumadhorobha dziri kutambudzika nemari yekuti dzitenge chikafu chave kunetsa ndechekuti zvinhu zviri kukwira mitengo zuva nezuva zvave kuita kuti mari yavari kupa vanhu ava kuti vabatsirikane isakwane kutenga zvakawanda. WFP iri kupa madhora ekuamerica mapfumbamwe pamunhu mumadhorobha pavanhu vanenge vaonekwa kuti havakwanise kuzviraramisa.
Given traditional patterns of supply and demand, with a shortfall in supply, prices go up, and so often...
Pakatariswa kusiyana kwekudiwa nekuwanikwa kwezvinhu, uye kusakwana kwazvo pamawanikirwo azvo, mitengo inenge ichikwira, saka nekudaro nguva zhinji zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichida kutengwa nevanhu, havazokwanisi kuzvitenga.
Vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe zviuru vanoda rubatsiro rwechikafu muZimbabwe. Pavanhu vari kukwanisa kubatsirwa nechikafu neWFP munyika yose panosara paine mamiriyoni matatu nemazana matanhatu ezviuru vanofanirwa kunge vachibatsirwa nechikafu nehurumende pamwe nemamwe masangano anobatsira asiri WFP. Gurukota rezvekurima Vaperenzi Shiri vati sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka zvinoita kuti nyika ive nenzara varimi vanofanira kurima mbesa dzisingade mvura yakawanda kuitira kuti vagokwanisa kukohwa.
Saka isiri kuti munhu wega wega ari kuruzevha ngati rimbeswa idzi ringave remhunga remapfundi rerukweza. Takafamba tichishambadza tichipa vanhu mbeu gore rino takatuti mbeu yacho tiri kupa mahara. Takaisa mbeu inokwana 16,000 tons inofanirwa kunge ichitipa 1,600,000 hectares. Ndokunge mafama ateverera unyanzvi hwatakawana kubva kunana mazvikokota.
Asi mumiriri weNorton muparamende Vatemba Mliswa vati hurumende inofanira kubhadhara varimi zvakafanira zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo kuitira kuti vanhu vasaziye nenzara.
Ndiri kunzwa chekutanzania chekutengwa 500 tons $500 per ton. Isusu varimi kuno kwari kupiwa mari haasi kupiwa mari hiyo. Saka government ikao isao mari yakanaka. Okay. Even 390, 290 isa pachibagi. Wanwano rima chibagi. Zidi kuti government itenge kunze kunana Tanzania. Isu tikiri mamuno mchisizi chama GMO. Chibagi chinobo katize ti GMO ono. Saka government inekudira kuti producer price yevari miwese wanwano rima. Ngawa taure eli kutuwarina wapinde. Musizi ni wachizi ya kutichapu wa mara ya kanaka. Munuweza nori machibagi ni kutu price ya kanaka. Akana price na kunaka. Tunoji nite ya zesu harima wana kupiwa futi wakala. Mariza ya panungu wachipiwa. Wachitutiru. Pane mariza wakawana zechibagi. So murimano pinda. Okay. Asina shungu zekurima.
Nyanjumia zekurima. Zinote Zimbabwe yasati ya mbotari sana nenzara ya gaita seye ruwendo ruuno. Uye zinote arisira kutu wanduwe vanu vachada rubatsiro gorerino. Ucha kuira kudarika pa uhuri parizwino. Sezu vanu wakawanda vachataza kuita gora kanaka. Ndaka mirira Studio 7 Muharare. Ndini Thomas Chiripasi.
Veruzhinji vari kutambira zvakasiyana danho rakaitwa nehurumende rekushandisa makuponi pakutenga hupfu senzira yekupedza uori uri kuitika munyaya dzehupfu. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugaro wemuchinoye vaIsrael Nyandoro vanoti nyaya yekushandiswa kwemakoponi haisi itsva sezvo yakatomboitwa kumashure pahupfu mafuta ezimotokari nedhizi rekurimisa asi zvakaramba.
Exercise yemakuponi atira kutanga kuiona nhasi. Takaiona command, takaiona fuel. Makupons, I don't think is the solution. The issue of coupons and singa kuti inoshanda because it needs more manpower. How will you target the elderly? Tinova target sei.
Vanyandoro vanoti mushonga hakusi kupa vanhu makuponi asi kuwanza hupfu pamwe nekuongorora kuti hupfu huri kuenda kuvanhu here.
The solution is zvinhu zvinofanira kuitwa monitor. You see right now tripa okay chinoi. These people have been here since 7:30. The delivery yauya hapa kuseni kuma 8 motokari ikaenda. Up to now hapana munhu akapuwa hupfu. Which means kuti munhu ambotenga hupfu kwa N Richards achadzoka futi pano. My suppliers aya matinotenga hupfu. Ngavati iwo hupfu ukauya in no time wo distribute kana wapera wapera.
Izvo zvatsigirwa nakanzura wemuward 4 vaBrighton Misha vanoti kuunza makoponi kupererwa kwehurumende vachiti zvakamboedzwa pamafuta emotokari asi hazvina kushanda.
Government yapererwa ngaibude pachena yatsvaga vanobatsira batsira. Asina koponi hadye sata.
VaMisha vanoti hurumende ikashandisa makanzuri kutsvaga vanhu vasingakwanise kutenga hupfu pamwe zvingashande sezvo vari ivo vanogara nevanhu.
Wozi sisi makanzera hatitoziya kutambudzika nogarika kwavanhu mumamisha. Makanzera ari kuebheni ari kuurawa kwetsika nemakanzera asi. Anonoona kuti anenije kuda kupiwa koponi kuwadhi ikoko ndiani vasina kuenda nokuna kanzera akatiwa confidence neelectorate yemusha imomo. Vakauya vakatibvunza zvinobuda. Wozi sisi tinoziya kutambudzika nogarika kwavanhu muwai. Zvati pamba apo pane nzara mwana yapinde chikoro apo panosenzwa apo pasenzwe. Makanzera zvanoziya. Anomita ndikanzera kwezano NDC Alliance. Kuziva kuziva.
Asi mumwe mugari wemumusha wechikono hono. Va John Marava vanoti makoponi akanaka sezvo vanotambura vachikwanisa kuwanawo hupfu uhwo vanoti hwave kuvadhurira.
Ndinoona kunge chinhu chakanaka but vanofanira kuvandudza mazita kana kuwedzera mazita evanhu vanofanira kubatsirwa nechirongwa ichochi. Masita yayo vanofanira kuwedzera vachisowo vanhu vemutauni kuti vakwanise kubatsirika nokuti imo mutaoni macho maane nhamo futi vanhu vari netsiko pachikafu. Zvinhu zvakanaka but zvinoda kuti zvowane kuvanhuwo vakarurama vanokwanisa kuzozviitawo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaNyasha Muchitwa vanoti zviri kuda kuita hurumende hazvina musoro sezvo vanhu vakawanda vave varombo kunyange vanoshanda havasi kukwanirwa nemari dzavanotambira idzo dzisakwane kutenga zvekudya. Asi gurukota rezve kuburiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vakazivisa kuti hurumende yatora danho iri senzira yekupedza uori huri kuitika pakutengeswa kwehupfu hwerola mill. Amai Mtsvangwa vakatiwo makoponi aya atange oshandiswa kunyika mumazuva mashoma anotevera. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vari kushanya kuPakistan nhasi vadzokorora zvakasimba kupikisa kwavo mashoko emutungamiri weAmerica vaDonald Trump ekuda kuisa runyararo mudunhu reMiddle East. Vari kuratidzira muMalawi vavharisa mahofisi ekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi yematunhu gumi emunyika mukuenderera kwavo mberi vachiedza kumanikidza makomishina ose kusiya basa. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization nhasi raudza Voice of America kuti North Korea inokwanisa kuongorora chirwere checoronavirus asi haisati yazivisa kana paine atabatwa nechirwere ichi. Kunyange hazvo pasi rose riine kutyira kuti Pyongyang haina kugadzirira zvakakwana kana chirwere ichi chakapinda munyika iyi. Dare redzimosva rawana nhasi mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJob Scholar vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuda kupidigura hurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro mumasvingo vagarai nesu mawadze vachipo mutongo wavo vati vasikala havana kupara mhosva pavakati vaida kubvisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro gore ra2023 risati rasvika nekuti pane nzira dziripo pamutemo dzinobvumira kudaro. Vamawadze vatenda zvakare chikumbiro chakaitwa nemagweta avasikala chekuti varase nyaya iyi asi nekuda kwekuti vasikala vakanga vakapika mudare kuti havana mhosva vazopa mutongo wekuti havanawo mhosva yavakapara. Apo vamawadze vanga vari pakati pekutura mutongo wavo mapurisa anodzivira mhirizhonga anga achinetsana nevatsigiri vemdc vanga vari panze pedare iri. Mapurisa aya akanda zvombo zveutsi senzira yekuparadza vanhu vanga vakaungana muyadhi yedare redzimhosva. Zvombo zveutsi izvi zvaputika ndokupinda mudare mange makazara vanhu izvo zvapa kuti vanhu vakachidzwe pamwe nekubuda misodzi. Vamawadze vabva vaudza dare kuti vava kumbomira sezvo mudare makanga mazara chiutsi. Daro rose kusanganisira mutongi magweta vatori ve nau nevanhu vakanga vauya kuzounzwa mutongo uyu vabuda panzo vachikachidzwa. Vamawadze vazoendera mberi nekupa mutongo wavo mushure mekunge hutsi hwapera mudare iri. Rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vati ichokwadi kuti nyaya iyi yarasa uye vasikala vawanikwa vasina mhosva.
Tarisa kumberi kwedare changa chiri chekuti mhosva iri kupomerwa vasikala iraswe nekuda kwekuti zvavari kunzi vakaita hazvisi kutaridza pamutemo kuti imhosva yakaparwa. Saka chikumbiro ichocho chatambirwa. Asi chimwe chazoitika ndechekuti patakaisa chikumbiro ichocho vasikala vakanga vanzi vapindure kuti vari kubvuma mhosva here kana kuti vari kuramba. Vasikala vakati mhosva vaiiramba. sezvo mosva vakanga vairamba dare ranga chifana kuvharatura mutongo wekuti zvochifamba sei semunhu akanga aramba mosva. Saka dare rabva radzosa mutongo wekuti vasikana vabatwa vasina mosva, saka vasunungurwa kubva kumatare. Nyaya yatopera kuchina chiitika mberi.
Vasikala vakasungwa gore rapera vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Dai vasikala vawanikwa nemhosva vaigona kutongerwa kugara mujere kweupenyu hwese. Iyi nyaya iyi yanga iri yekutanga yakadai kunzwikwa mudare remasvingo. Mune imwewo nyaya huru yaitika mumasvingo, zviuru nezviuru zvenhengo dzeMDC zvaungana muguta iri zvichirangarira mutungamiriri wekutanga webato ravo Mushakabvu Morgan Tsvangirai avakashayika makore maviri apfuura. Vachitaura pachiitiko ichi vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakasiya varayirwa rudo tariro nekuzvipira navatsvangirai ndosika vauya kuzoita mhemberero dzavo kumasvingo vachiratidza rudo kuna vasikala pakuturwa kwemutongo wavo nhasi.
Chokutanga rudo, chechipiri tariro, chechitatu kuzvipira sacrifice, chinhu chitatu love, hope and sacrifice. Ndoupenyu hwamoga nitsvangirai. That's why I'm doing our own way. I never thought it was a wonder. Chigaro, I'm going to know that you know what you see, but Chigaro, I was more God. Chigaro, I didn't have that. I didn't have that. It's the victory of the people of Zimbabwe.
Vachitaurawo pamhemberero dzimwe chete idzo munyori munyaya dzemutemo muMDC vaInnocent Gonese vatiwo nyaya yavasikala yapera zvachose.
Zvaitika nhasi ndezvekuti ichi chabva charaswa zvachose, chabva zvachose, chero chipoko chacho hachabvi chakamuka zvakare ndokupera kwazvo. Hakuna vakakanzi vadaidzwa pamusoro peunyanzvi magweta anga achipirira baba saro uyo wasikana. Ngatiwaroverei maoko.
Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakaita chisungo chekuratidza rutsigiro kunhengo dzavo dzose dziri kusungwa kumatare edzimhosva ayo avati vachazadza nyika yose. Vatsvangirai vakashayika kuSouth Africa maviri apfuura mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Veruzhinji munyika pamwe nebato reMDC vanoti vaimbove mutungamiri webato iri Mushakabvu Morgan Tsvangirai vakaita basa guru pakutanga hondo yekusunungura Zimbabwe. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vaive mutauri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vaudza Studio 7 kuti kuenda kwavatsvangirai kwakasiya vende mubato reMDC. Vati vatsvangirai munhu ainge akashinga uye aida kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka.
Vatsvangirai vakaenda vasati vasvika pavaida kuti vatisvise, asi tinotaura mudhara wedu kwaariko kuti hondo iyi tichaipedza ende taapadhuze nekuipedza. Vakatisiya tiri pane chimwe chikero, asi tamuvha taenda pane imwe next level. Pane pavakatisiya tiri musangano, saka aiwa tiri munzira, tiri munzira.
Vatamborinyoka vati chikuru chakaitwa navatsvangirai kumba hurumende yemubatanidzwa iyo yakaunza rugare kuruzhinji rweZimbabwe.
Mudhara Tsvangirai, nyangoti kumikidzo kwaari yakaitwa kugara nevana veZimbabwe. Ukanzwa korasi chiri kuimbwa nanhasi nevana veZimbabwe, kunyanyanyanya nekuneteka kuri kuita vanhu munyika, matambudzikiro ari kuita vanhu munyika, kudhura kuri kuita zvinhu, kunetsa kuri kuita muzvipatara, macivil servants vashanda havana mari, zvitoro izvi zvangozara, hakuna hupfu, vanhu vari kushupika. Asi munhu wese ari kurangarira kambo kaimbwa munguva yemuhurumende yemubatanidzwa kanonzi dhora for two yakauya naTsvangirai. Kambo ikako kanotokutaurira oga kuti isusukidzo nemisikidzo iri kuitwa nenyika kunyaya yatingati legacy yakasiyiwa naTsvangirai, dhora for two yakauya naTsvangirai.
Vatamborinyuka vati kunyange hazvo vatsvangirai vakashaya mutungamiriri aripo webato reMDC vanosunchamisa munhu ane ruoko rwavatsvangirai uye ari kufambisa basa sebasa.
Tese tinongofunga zvedu chipwe chitetsa chedu chatangatanga nacho, asi iwe unotozviona uga kuti musangano waenda pane chimwe chikero. Ndokuna uda kuti ndikutsanangurire kuti sei ndiri kuti musangano waenda pane chimwe chikero. Vatsvangirai vakanga vari muvambi wemusangano atinoti founding president, vachamisa vamuvandudzi wemusangano atinoti transformative leader. Mabasa evaviri iwaya akasiyana, asi kuti uone kuti musangano waenda panext level unogona kuenda pamavhoti, iwo mavhoti pachezvavo. Vatsvangirai muna 2008 vakaita mavhoti anenge 1.2 million. muna 2013 wakata mavota ninge koma 1,2 million. Vacha misa muna 2018 mavoti wayo wakata wanizdeka kabiri wayo wayo wakata 2.1 million. Sawano vona tenda panichimwe chikero. Kuro wakitu wacha misa wakata almost double mavoti ayitu kwa na wachangirai. Ndwa nukutawo rawe gakuti tashuka panichimwe chikero.
Mukuru we Zimbabwe Democracy Institute, Dr. Pesai Rwanya, vauza Studio 7 kuti kunyange hazvo vatsvangira vakaenda vanofara kuti bato rakasara riri maoko akanaka vati vachamisa munhu akakura ari mubato uye vari kutungamira bato iri zvinofadza
tachamunofarazva nechekuti vachamisa muduku pamakore asi havasi muduku papfungwa havasi muduku pamusangano MGC ichifomewa pese paitsika vatsvangirai vachamisa vaitsika ipapo nekuti ndovanga vari mutungamiri weyouth youth league yemdc yanga iri very vibrant vasingaiti kana zvemota vakatozopinda muparlamendi 3 years after MDC yafomewa vachitungamira youth vachiogaradza musangano vatsvangira kusvika pese ndosaka muchiona pakati kanyaya dzekuti achatora simba kuna vatsvangira ndiani petiri zvaiva pachena kuti once mangoitai popular election vanhu MDC vanobva kuti musangano wavo wakabva kupi
asi vamwe vakaita sevapiwe mwoyo vanoti bato rarasika gwara rakasiyiwa navatsvangirai vaudza Studio 7 kuti bato rabvanganyuka uye zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mubato
dhara ndianga anitarisire yanga itori hupu yedu kune vanhu vatakatarisana navo dhari pakaipa leader tinai but vanhu vatakatarisana navo vaitoda iye ega mudhara mbune
asi vari hanya vati hapana musha usina makonzo kana makiwo anogumana uye kupokana kuri kuitika muMDC kwakanakira bato iri
vachamisa vakaryiwa navamonzora pamaelection aisa akaitika muna 2014 but vachamisa nenyaya yedhisipirini nokuziva kuti musangano unobva nokupi vakatiza mumusangano makamunzi vachamisa chichema asi ke zvinochamisa ndiani ndochidzidzo chinofanira kuva nevanhu vemdc vari kuti kwai vadzingirirwa varyiwa pamaelection ukadyiwa kuti vadzingirirwa chamisa akatiza haana kutiza akaramba ari pakanzi sekretari for police akazoti akanzi deputy president navatsvangirai vaona kuti uyu munhu ane gwara rechi remusangano hatizi hapomoki mwana womusangano
hatina kukwanisa kutaura nemhuri yavatsvangirai kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi vatsvangirai vakaumba bato remdc muna 1999 vakakunda bato rezanu pf muna 2008 kunyange hazvo vasina kuzokwanisa kutonga zimbabwe pakazoitwa hurumende yemubatanidzwa apo vakazoitwa mutungamiriri wehurumende ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu nhasi tangati negango tanga tiri kutarisa zvinoreva zuva revalentines tichirangarira zvakare muchakabvu vamogen tsvangirai vaimbova mutungamiri weMDC tanga tiri kutarisa zvakare zvanga zviri kutaurwa nevazhinji pamusoro pekuwanikwa kwavajob sikala veMDC vasina mhosva yavanga vari chipomerwa yekuda kupidigura hurumende yava Emerson Munangagwa
chipere ndimuharare muzimbabwe ndatovagangwa apa ndinoona kutaura nenyaya yekuti tinorangarira muzvakabvu vamogen tsvangirai ndiwo mutsi wavakatisiya zuva ranhasi saka tinovasuwa zvikuru tobva ipapo ndeindozotaura nenyaya yajob sikala yekuone pasina mhosva zuva ranhasi tinoti aiwa tagara takazviziva kuti havana mhosva yavainayo nekuti kuti vamunangagwe vabve muchiganga ndifunga kuti ingave mhosva iyoyo saka no tinongozvitenda zvaitwa nematare nhasi kuti vaita zvido zvedu zvepamwoyo zvedu zvazadziswa ndiutofamba kutendera kutsvaga mutauni yese zvo zvandina pandikuona pane service station ine mafuta ekufambisa
yasvera
ehe taurai tinzwi
ndoda zvangu kungotanga ndataura pamusoro pekutenderera zuva ranhasi kana neni ndandifara zvangu ndiri kuno kwandiri kucape town ndanzwa kufara chaizvo ndichitenderera zvangu ndichinzwa kubatikana neshuviro dzaive navatsvangirai pari zvinhu hasadza zvadzikiswa asi ndiotenda kuti bato remdc riri kuramba richirwa rumire kuti tiwane kuzvitonga kuzere kwete kwatiri kuona kuri kuitika ndichida zvangu kutaura pazuva revhale kudai nhasi zviri nani ndaferwa zvangiri of
zvii zvamaitira vadikani venyu
nhasi ndavabikira zvinonaka ndanotenga choki amusunzwa vari kutoseka vari kufara chaizvo
aiwa ngavauye panhare vachitaurire vega
regai ndivape kuti
ngavauye tinzwi
hello
hallo makadiko
munofara here
aiwa tinofara chaizvo tiri pano pastudio 7 taida kunzwa kuti maitirwe iko pavalentine apa
tinotenda vateereri anokuonekai ndini wenyu Jonga Kanga Tandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sisa Washington, D.C.
Lingali Chonanjani, Zulukandaba, Ola Mugela Msagazo, New Studio 7, Ngolestanu, Msaga 14, Solanja, 2020, Ngukris Gande, Ndabe Nizetu, Lamsanji.
In this occasion, I then took the decision of inviting Matebeleni Collective and their civic society associates to sit down here so that we could have a conversation.
Umongameli Emerson Mnangagwa uhlangana labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMatebeleni Collective lamhlanje koBulawayo.
Namhlanje siyamkhumbula ubaba, sikhumbula imisebenzi ayenzayo, sikhumbula ukuthi wabisa inkululeko wakabo ngesikhathi se-inclusive government lapho abantu sebephelele, but wangenela abantu bathola ukuhlala kuhle.
Abasekeli be-MDC bakhumbula iminyaka emibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo le-MDC uMnumzana Morgan Tsvangirai wabhubhayo. Uhlelo ngoza Friday liviki siliqembu lomculo elibizwa Makwapeni and Quality Superstars. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Namhlanje umongameli Emerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMatebeleni Collective koBulawayo bexoxisana ngendaba ezimqoka kulumhlubulo welizwe ezigoqela ukuxazulula ingxaki yombhuqazwe wegugurawundi, ukutholiswa kwamathuba alingeneyo kwezenotho lakwezombusazwe, ukutholiswa amanzi ahlanzekileyo, imigwaqo kunye lezikolo ezifundiswa ngababalisi abazi ulimi lwendawo lokunye okwehlukeneyo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abantu abakade begcwele amabhasi amane lamhlanje bathwalelwe e-State House koBulawayo ukuyaxoxisana lomongameli Emerson Tambutso Mnangagwa. Kuhlaziwa ukuba uhulumende engabe esedlale indima enganani ekuqondiseni izikhubeko ezibhekane labantu beMandebeleni ezibalisa umbhuqazwe wegugurawundi, ukusilela kwamanzi, ezemfundo lomnotho kanye lokutholiswa kwamathuba kungela nkethabechabi. Umnangagwa uthembise ukuba uzazama okusemandleni akhe ekuboneni ukuba izikhubeko ziyalungisiswa loba nje engacacanga ukuthi uqala nini.
In this occasion, I then
nithethe isikhathi sokunxusa amalunga eMatebeleni Collective ukuza lapha e-State House ukuze sizokhulumisana kulandela umhlangano wethu esawenza nyakenye ukuze sibonisane kwedanisa ukuba kwingxosana osekuthe kwenziwa kuze kube manje kulokhu esasivumelene ngomnyaka odluleyo.
Amalunga eMatebeleni Collective asole uhulumende ethi akulanto emqoka asethe wayenza kusukela ngomnyaka odluleyo. Omunye wabalombono munye kuyisikhulumi seziPreveterans Trust uRetired Colonel Bester Willie Magwizi.
Well, akakayenzi lutho uhulumende, in my view. Kufuze ukugcwalisiswe in word, letter and spirit. Kodwa ke iword ingakwanisa ukulahlisa, ispirit imbona ngathi kasikho. but it is an acceptance. But here a public apology gay. Osekhaya uzabakwazi ukuthi uyavuma ubani.
Umabhalani weGwanda Residents Association, umnumzana bekezela Maduma Fuzwayo, uvumelane lomagwizi.
Kuze kuphuma ukuthi kumele abuyeze ekhuluma le mali le mathebelele indaba yeGugurawundi. Bathakala ama answers neGugurawundi. Upho uzula phezulu, the only answer ichilwe ukuthi litho ngani ukuthi angikho genuine. I-genuineness yakhe sekusothi siyibone nge-action. Asitele program of plan ukuthi sisuka lapha eGugurawundi sizayenza city. Akakukhulumi, this is the second time esenza njalo. Wasuka kuqala ngoba wasuke sixabanisile kokwa divide imathebeni collective. Sahlangana lo mnangagwa, we didn't come out with any answers. La namuhla futhi sesiphindile sahlangana, there are no answers eziphumayo. Kuyazidlalelwa nje, there's nothing that came out of this meeting. Sesikhuluma iqiniso sisi. Bekuyikuze exoxa nje kulifana lethathe siseralini kamnangagwa, yikho nje kuphela desikulandile.
Unkosikazi Hildgard Mufukare owelupane Women's Development Trust uthi uhulumende asekwenzile kuphansi kakhulu kulalokho ababekukhanyelele.
Uhulumende asekwenzile kulutshwane kulalokho esasikukhanyelele. Kodwa esikuthandayo ukuthi kukhanya ungathi kuthiwa kule will ukuthi benze ezinye izinto. So sikhangelele ukuthi kuzahlalwa phansi futhi uhulumongameli ayebona le cabinet yakhe babone ukuthi kungenziwani. Njalo kunye sikuthandilele iqiniso ukuthi akufike iqiniso kalikhulunywe njengoba linjalo nje.
Abasakhulayo balokhu behlaba omkhulu umkhosi ukuthi lokhu bevalelwa phandle kukho konke, njalo abantu abasuka phandle kwezigaba zabo yibo abathola amathuba maqala kulabo. Ingatsha zikahulumende ezehlukeneyo zithembise ukuba zizazama ukuthi zigcwalise izicelo zabantu loba nje bengakatholi amandla okwenza lokho kuhulumende. I-commission ebona ukukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission layo icalwe ngokungafinyeleli ebantwini, njalo isikhathi sokuqhubeka isebenza sesiseduze lokuphela kungela mizamo yokuya edale ukuba iphiwe eminye iminyaka ukuze ilungisise udaba lombhuqazi weGugurawundi oluyilo oluphambili kundaba ezihlupha abantu eMandebeleni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo eState House, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umahluli womthethandaba waphezulu eMasvingo uJustice Garaine Sumawadze ufumene umsekeli kamgcinisihlalo wemandlale MDC umnumzana Job Sikhala emsulwa ecaleni akade elithoniswa lokufuna ukugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni okungekho emthethweni. Uthe lapho esachasisa ngesinqumo sakhe uMawadze, amapholisa abikwa ijikele intuthu ehitshayo iTiergas phandle kwedale ezama ukugcitha iqhuku labasekeli beMDC abaze ukuzosekela uSikhala. Duzane kakhulu lomnyango intuthu yangena phakathi yaphandla abantu bonke abakade bephakathi ababanjwe ngamandla ukuma okwesikhatshana.
Abasekeli beMDC babe lombuthano omkhulu eMucheke Hall eMashingo wesikhumbuzo sempilo kaMnumzana Tsvangirai ofikise eminyaka emibili wabhubhayo lamhlanje. Ukansela Rodney Jele weMDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa uthi ngesikhathi umuyi eyinhloko kahulumende waletha inguquko eyayisobala.
Namhlanje siyamkhumbula ubaba, sikhumbula imisebenzi ayenzayo, sikhumbula ukuthi wabisa inkululeko wabo ngesikhathi se-inclusive government. Lapha abantu sebephelele, but wangenela abantu bathola ukuhlala kuhle ngoba wayelesifiso sokuthi ahlanganise abantu beZimbabwe kube lokuthula elizweni lethu. Wayelwela abantu beZimbabwe.
Omunye ongukansila webandla le-MDC Alliance unkosikazi Sikhululekile Moyo uthi umnumzana Tsvangirai ubatshiyele umlando wokuletha inkululeko, bahlenge abantu beZimbabwe ekuhluphekeni.
Mangikhuluma ngoMorgan Tsvangirai ngikhumbula umkhokheli obesifisela ukuba leZimbabwe elingcono, ube ngumlweli wenkululeko.
Kodwa umnumzana Patron Xaba owebandla leMthwakazi Republic Party uthi ngaphandle kokuletha ukusetshenziswa kwedola leMelika akayibonanga inguquko enkulu.
UMorgan Tsvangirai wehluke kulabanye opresident ababakhona ngesikhathi sikamongameli uMgabe nomongameli uMnanagwa ngenxa yokuthi ngesikhathi sakhe se-inclusive government kwaba loshintsho lokuba lokusebenzisa i-US dollar. Ngaphandle kwalokho umbuso wabo uyefana.
UMnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF kobulawayo umangalise abaningi ngokuncuma uTsvangirai.
Ube ngumuntu olozelo nesihawu. Lokho kwabonakala ngokuvuma ukuthi usetshenzwe ndawonye ngesikhathi sohulumende womanyano. Lapho ubaba uTsvangirai akhetha khona ukuthi hayi, lanxa kuthiwe khona abantu bangatshiyana ngemibono kodwa yena wakhetha ukuthi ufake abantu kuqala udubo lulungiswe, umumo welizwe ulungiswe. Sengimbona kathesi ukuthi abekho abantu abanjalo kathesi ku-opposition la.
Laloba iningi likaZulu limncoma ngemisebenzi yakhe, abanye bayasola bethi nga ukhona lamhlanje ngabe akula nguquko, nanku lokhu kuliwa ebandleni alisungulayo kusukela ekubhubheni kwakhe. Lokhu kuthiwa ngumnumzana Albert Chabalala, isakhamuzi sakobulawayo.
Sambona ukuthi ngabe kukhona angabe wakutshintsha ezimpilweni zethu. Ngokokuqala vele ngabe ama-elections ka-2018 wadliwa. Okwesibili, uTsvangirai kusegcekeni ukuthi wachiya izinto ezimbi. Ama-traits angikhona sasiwabona ngathi senziwa nguChamisa. That undemocratic space abayicreatayo uChamisa ulokhu eqhubeka ngayo kathesi. Kuyaliwa ephathini yabo akulanto. So akulanto ayengayitshintsha khona empilweni zabantu.
Iningi labantu liyayincoma imisebenzi kaTsvangirai ngesibindi sokumelana lombuso weZANU-PF, kodwa kulabanye abamsolayo ngendima ayidlalayo ekuhlubukeni kwabanye asungula labo iMDC ka-1999. Kusukela besehlukana labo umnumzana weOsman Ncube, umnumzana Tendai Biti, umnumzana Job Sikhala, khathesi ukungena ebukhokheleni okwenziwa ngumnumzana Nelson Chamisa kwakhokhelela ekuhlubukeni kukankosazana Thokozani Khuphe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile, sixoliseke balaleli. Udaba lolu belungokuthi usungumnyaka wesibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Morgan Richard Tsvangirai wabhubhayo. Abasekeli beMDC elizweni lonke jikelele bathi leli kwakuliqhawe elingathandabuzwayo wayekwazi ukunanza izikhalazo zabantu. Kodwa ke kulabanye abakholwa ukuthi ubengeke aguqule impilo zabantu, nanku labachiyayo ebafakile ezikhundleni lokhu bezehlulekela ukuletha umahluko kuZulu. Abenhlanganiso yebona ngezoncedo lokudla emhlabeni jikelele, abe World Food Program WFP, bathi bazaqhubeka bencedayo leZimbabwe ukulwisana lodubo lwendlala ebantwini basemaphandleni kunye lemadolobheni. UMlondolozi Ndlovu usethule lalo ludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Lapho kuphuma emhlanganweni wabe WFP lenzele izindaba, lapho umsekelo omkhondisi unkosikazi Valerie Guarneri aveze ukuba udubo lwendlala eZimbabwe ludinga ukusebenzelana kwenhlanganiso ezitshiyeneyo lohulumende. Unkosikazi Guarneri owake wasebenza eZimbabwe phakathi komnyaka ka-2004 kusiya ku-2006 ubeselizweni okweziki wazise ukuba unanzelele ukuthi isimo sendlala sibi.
Coming back to the country for the first time in 13 years, I have been able to, on the one hand, see that some of these challenges have resurfaced or persist.
Kuza elizweni leli okokuqala ngemva kweminyaka eminingi, ngibona sokulenduku eziningi. Ilizwe selibe lokuguquka komkhathi lendlala. I-WFP isincedise kakhulu ukuba laba abaswelayo bathole ukudla. Ngibone lokhu emaphandleni eMashingo, ngibone indlala lasemadolobheni.
Kubeke sithi usizo abaluphayo leZimbabwe ayisilo lwemali kuphela, kodwa lugoqela ukwakhiwa kwamadamu ukuze abantu baqhubeke bezinceda ukungelani lokuthi izulu linile lobathi.
Food assistance, we are in the process of scaling up to reach 4 million people with urgent food assistance, so that will take a big chunk of the hunger needs in the country.
Emakhaya sifuna ukuba abantu abafika 4 million bathole ukudla. ngibone njalo umsebenzi omkhulu owenziwa yi-WFP. Sesakhe amadamu azanceda ukuba kube lezivande lokuthelezela ukuze silwise indlala kube labantu abalutshwane abafuna uncedo.
Omele uhulumende umnumzana Clifford Maturira uthi uhulumende weZimbabwe uzimisele ukulwisana nendlala.
Yes, we have started to identify people in every community we have started with Harare and Bulawayo.
Sesikhangele abantu kuzigaba zonke. Siqale ngeHarare lakuBulawayo. Sikhangele ukuba sikwenza endaweni zonke emadolobheni onke ukuze bencediswe.
Kodwa ababandla aphikisayo bathi uhulumende weZANU-PF akazinikelanga ngenhliziyo yonke ukulwisana nendlala ngoba efuna abantu balambe ukuze asebenzise ukudla ukubancindezela. Liyakhuphuka inani labantu abaswela ukudla emadolobheni lemaphandleni ngenxa yokungani kwezulu eleneleyo elizweni. Ingcweti zesithi kungabe kubangelwa nangokuguquka komkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk namhlanje, lapho esihlaziya isimo esiselizweni okwamanje kwezenotho, ezombusazwe lakwezenhlalakahle kaZulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni, lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uZulu weMalawi lamhlanje uqhubekele phambili esezitaladeni etshengisela ifuna wonke amalunga e-commission eyalawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle ukhetho lwanyakenye. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane wegcikwane le-coronavirus selizinkulungwane ezedlula amathuma ayisithupha i-63,000 kwele China, labulala inkulungwane phose ezimbili i-1,700 okugoqela izisebenzi zempilakahle. Igqwetha elikhulu likahulumende weMelika u-Attorney General William Barr utshele wabomsakazo we-ABC News ukuthi akazange acelwe ngumongameli Donald Trump ukuthi ayekethise isigwebo ebesethulelwe umngane wakhe uRoger Stone. Uhulumende emanyene lenhlanganiso ezizimele uthi uyaqhubeka ngokuqoqela abantu abahlala eBhinga abadilizelwe izindlu zabo lizulu lesikhukhula njalo balahlekelwa zimpahla ngeviki edluleyo. Lokhu kwenzakala ezalane zeZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo ezidabuka emathebelelendi zisithi lazo ziqoqa impahla ebalisa ukudla, izembatho, imali lokunye. Iningi labantu eBhinga ikakhulu ensungwale lilahlekelwe zimpahla ngemva kwaleli zulu njalo abanye belokhu behlezi ezintabeni lakwezinye indawo eziphakemeyo besamelele usizo. Umnumzana Millions Nkomo isizalane seZimbabwe esihlala eSouth Africa utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi izihlobo zakhe eBhinga azikalutholi uncedo.
Bathi bakhalela isizo okufana njengempahla, ingubo, ukudla, yizo izinto ade bezikhalela kakhulu lezo zithi abanazo. Kakhulu futhi labantwana besikolweni ma bengabatholela amabhuku kanjani ngoba zenele ekhanda. Lesizwe lokuthi ikhonishiwe ukuthi indawo zokuhlala manje akunandawo zokuhlala. Njengabantu babekhalela izulu ukuthi izulu lizwe, yabona ngoba for a long time khona kunazulu vele ethikile. Njengoba liyakwazi ukuthi lo edinga since nini kazinenti ayisibekele thina. ebinga abona ibinga is always too wide too ibinga abantu lamanje basafundela ngaphansi kweclass nowadays ngama 2020s abantu basafundela ngaphansi kweclass
siyabona uhulumende esithi kusetholile ukudla lezinye izembatho mhlawumbe khona kuzabafinyelela abanye
ya kungayenzeka abanye kubafinyelele but ngoba umunye ade ngakhuluma naye ngeke ngizwe ukuthi iminister angazi ukwafika ukuthi kwavakatshela ukuthi kuphi indawo I think yikho lapho sebefinyelele ukuthola khona usizo
esande ukufika lapho bebengatholi usizo
it is the day before yesterday ngisikhuluma bebengakathi totally usizo on the ground abantu ade bekhona
kungani usithi indawo yebhinga inakekelwa kakhulu nguhulumeni
from kudala uyabona kule ndlela from ukuthi iyabhuwa road echas iyabhuwa road siyabamba igokhwe ungayichecka kumap ithard ungayibona is a third road but ungahamba akudla izimitara just road enyenzinakati konke kufile into zikathi nihambe la manzi ngoba izinto zakudala lezi ngoba izindlela zakhona bayatsho ukuthi ezinye izindlela zifile vele totali usahambeke
okokugcina sixoxe labanye abathi baqoqa uncedo lokuhambisa ebhinga abavele emazweni atshiyeneyo okufanana lele melika okufanana lele bhilithane la khona ngapho kwele South Africa usuke wezwa yini ezinye inhlanganiso kumbizi izalwane zeZimbabwe eziqoqela abantu bebhinga ukudla
ya kakhulu abantu bakamthwakazi wangani bazama ukuthi besize ngoba ngiyabona bamemezele ezindaweni ezijeneye bathi ukuthi no makuthi uhlala eJoburg singaya eBeria ku5 noAbeli edinga umuntu othwa ngubani bani khonapho bebenemezela bethitsho ngezindawo ngokuhlukana kwazo
lo ngumnumzana Millions Nkomo osizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa esilezihlobo ezikhukhulelwe izindlu lezulu eBhinga ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 kobulawayo kolo idale elimqoka elenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTUL National Council linqume ukuba izisebenzi esithola imali ephansi kumele siphiwe i-3,800 ngenyanga engamadola alikhulu elilodwa lamashumi amane i-$146. Linhlanganiso ivumelane njalo ukuthi kumele uhulumende abanjwe ngamandla ukuthi anqume ukuba ilizwe kumele lisebenzise iRand leSouth Africa ngoba lilesisindo esiqinileyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Esikukhangeleyo ukuthi kufanele sisebenzise ke iRand yiyo imali esibona ngantwa kona isebo iyabambeka so i-General Council ke yayi-emphasize kakhulu ukuthi hayi i-position yezisebenzi yokuthi-ke inkinga esilayo phakathi kwelizwe lapha indaba yemali so kungcono-ke ukuthi sisebenzise i-rand ngokuthi i-rand phela lilo silo singathi liyabambeka aso mali enzima njalo kwezomnotho siyadlelana-ke kakhulu lelizwe le-South Africa so sibona kulula-ke ukuthi njengelizwe singa-adopta-ke iran okwesibili njengoba ama-employers lohulumende kukhanya ngani bayathikaza ukuthi basebenzise iran singabanika-ke ithuba elokuthi banga-stabiliza elethu-ke idola-ke i-RTGS njengoba abantu batshela-ke ithuba lokwenza lokho
ye manje ungasela ukuthi lizathatha amanyathelo bani nxa kuyukuthi uhulumende uyala ukuthi afeze izifiso zenu
isinqumo esokugcina ukuthi nxa kuyukuthi sicele-ke ukuthi ikhabhinethi ikhangele lokhu asikazi ukuthi ikhabhinethi iphumelani sizamelela nje ukuthi besitshele kodwa isinqumo yikuthi sukufanele siye kuzisebenzi sibatsheleke ukuthi sesilenkinga sesehlulekile-ke ukuvumelana asilungiseleneni-ke ukuzidifenda idifenda ilungelo lethu
lo-ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU bekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sileqembu lomculo elizibiza ngokuthi Makhwapheni and Quality Superstars eliphethe idlalade lalo lesine. Untungamile Inkomo Studio 7 uyalandisa.
Iqembu leli litabuka eCholocho kodwa lihlabela liwele South Africa. Nanti ilunga lalo uShota Mkhwananzi.
Angibingelele kibo bonke abalaleli be Studio 7 ikhize zonke indawo lapho ufika khona lo msakazo. Ngiyabonga ukuthi ningamukele lami lapha ekhaya. Ibizwe lami nguShota Mkhwananzi, ngizalwa eCholocho emhlabeni.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa njalo isihloko salo sithi imnandi impilo. Ingoma lezi zigoqe la ethi mamoyo mabareti kanye leti basikibi.
Akode Ambrose furuma bonya lonya kabafana uyathunukana lenceba njo yeyisikwame kutinda bana.
Itholakala ngapi idlalade Mkhwananzi?
Leli iCD liyatholakala kithi kahle kahle ngoba sekunzima kakhulu kuyabhodisa emashow. Umuntu uma engabe uyalidinga elifuna futhi uthi uzafonela ke ngumntanami kodwa hayi ngezinkulu uma zisiza ngasemculweni. Kusho ukuthi ngamfonela ke ku 063-549-8076. Ngicela ukuyiphinda 063-549-8076. Bese kuza ke kawami uShelter ongiyokhulumayo 0799-832-018.
Abalandeli ungabatshiyela wapi amanzi?
Into esicelayo nje kini balandeli bethu ukuthi lani balaleli ukuthi sicela lisixhase elisikhulise njengoba sivese kuyachaza phambili ukuthi lo mculo siwucula siwuculela lina asizenzele thina uqobo.
Uphuma ke enkundleni uShelter Mkhwananzi leqembu lakhe leMakhwapheni nale.
Nah, nansoke ingoma indlikizane yengoma isigcibela ke uhlelo lwethu siyabonga ntungamili yes singakehlukani ke sikhangeleke inhloko zendaba zohlelo lwethu lwalamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMachabeleland Collective lamhlanje kobulawayo abasekeli bebandla le-MDC elizweni lonke bakhumbula iminyaka emibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo ele-MDC umnumzana Morgan Richard Twangirai wabhubhayo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngomvulo ekuseni ngo-half past six igama nguChris Gande Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.